Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wesvondo kukadzi 25, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nyaya huru ine chekuitavo neyavanoti legitimacy, kuti gavhumendi inodawo legitimacy kunana African Union, inodawo legitimacy kune dzimwewo nyika. Saka iyo nyaya yekuti ivo kana vamuganotaura kuti ndakamanikidzwa zvinobva zvapisa
Bepanaure Standard rinoti vamugabe vanoti vamunangagwa vakavakumbira kutaura navo nenyaya yekubviswa kwavo pachigaro nemauto. VMDCT vanoti vari kushamisika nezviri kubuda muSunday Mail zvekuti vachamisa vanoda kusungwa nemapurisa. Munhau dzemitambo, tichakupai zvabuda pamutambo weDynamos neIslanders mufinal yeZimbabwe National Army Charity Shield. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bepanhau reStandard nhasi raburitsa mashoko ekuti vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaudza vanhu vakauya pamhemberero yebhavhude ravo kuumba kwavo kuBorodeo kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vainge vavakumbira kuti vaite navo musangano vachidawo kuti vaMugabe vazovabatsira mukutsvaga rutsigiro musarudzo. VaMugabe vanonziwo vakati mhuri yavo iri kushungurudzwa nehurumende yavaMnangagwa. Hatina kukwanisa kubata mutauriri vamunangagwa vaGeorge Charamba kana mutauriri webato reZANU-PF. Asi vachitaura kuAU vamunangagwa vakati vaMugabe vari kubatwa zvakanaka. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi tikavabvunza nezvemaonero avo.
VaMunangagwa vanenge vachida kuzama kuti nyaya iyi isarambe ichienderera mberi nokuti inogona kupa zita rakaipa kunyika.
Kana muchiti inopa zita rakaipa kunyika, munenge muchiti kudii apa vamudzenge?
Nyaya iripo ndeyekuti vakomana vemauto pavakaitazo vakaita musi wa15 November vakati havana kubvisa hurumende yavaMugabe nechisimba. Saka izvozvo ndo zvavanoda kuti zvirambe zviripo. Vari kuti zvavakaita hachi mauto akauya asi vanhu vakaita kuti zvidai asi vaMugabe. Kana vakaramba kudaro zvinoita kuti hurumende iyi isvibe yavaMugabe. Yonzi yakapinda nechisiyi hurumende yemauto.
Sei vaMugabe vaakutaura nguva inoise maonerenyu?
VaMugabe vaakutaura kavanga vasati vapuwa mukana wokuti vataure. Handisi kuti vangavaona mukana. Izvozvi ndo pavawana mukana nokuti takauya mukuru weAfrican Union.
VaMugabe vachine vanhu vanovatsigira here zvokuti vangakonzere matambudziko kubato reZANU-PF musarudzo?
Zvinogona kudaro asi haisiyo nyaya chete. Mukatarira pendinoti zvinogona kudaro, ndinotaura kuti panogona kunge pane nyunyuto kune mamwe matunhu atizive kuti vekunana National End West uko kumusha kwavo kuti vakafara nazvo here zvavakaitwa ivo mwana wokumusha kwavo. Saka izvozvo zvinogona kukonzeresa. Asi nyaya huru ine chekuitavo neyavanoti legitimacy, kuti gavhumendi inodawo legitimacy kunana African Union, inodawo legitimacy kune dzimwewo nyika. Saka iyo nyaya yekuti ivo kana vamuganotaura kuti ndakamanikidzwa zvinobva zvapisa nyaya yakachitaurwa naivo vamunangagwa nemauto kuti zvakaitika pasina matambudziko. Nokuti muchaona kuti wakati zvakaitika murunyararo wakati zve hapana vanhu vakaurawa zvamudzadzi wakuti vanhu vakamanikidzwa nezvimwe zvakadaro.
VaErnest Mudzengi inyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vanga vari parunare muHarare. Mutedzeri wemutauriri webato reMDCT Muzvare Tabita Kumalo vanoti vari kushamisika nemashoko ari mubepanhau reSunday Mail ekuti mapurisa anoda kusunga vakafanira kubata chigaro chemutungamiri webato ravo vaNelson Chamisa. Bepanhau iri rinoti pane vamwe vakuru vemDC vari kuda kuti vachamisa vasungwe vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga kubhoera, yakaona mumwe mutevedzeri webato iri vachizvitiwo vari kutungamira bato Muzvare Tokozani Kupe nemunyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora vachida kurohwa nevamwe vechidiki vebato iri. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa sezvo mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata Muzvare Kumalo.
Kana zvichinzi pane mhosva ndobasa remapurisa kuti vaongorore kuti zvinofamba sei. Inga President Chamisa vakazvitaura wani chebati ndatotumira mauto angu kuti aende pasi onoongorora kuti chii chakaitika chikaitwa nani, ende vanhu vacho vachaoneka kuti ndo vakazviita vachaoneka vane mhosva. Saka President Chamisa vakusunga kusungigwei kwehumbowu hunoratidza kuti ndo vangava nevanhu vacho huripi. Imhosva here kutungamirira MDC here? Haisi mhosva. Ende vanhu vacho kwavakapinda vachivarova marove varamba vachiudza ruzhinji. Vanhu vacho ivava vangativaudza kuti taivazokurova tatumwa naChamisa vanhu vasadero. Ngatiteedzere mutemo zvavo zvokuti zvinhu zvanhasi vanotema ichironda ichi chegumbo mangwana chachironda choite ruoko kusvira mangwana wamusoro. Kunyaya yavo chaiyo chaiyo ndeipi? Shuwa hama dzangu, tikapedze nguva maZimbabwe pazhapo tichiteerera vanhu vari kuramba kuti tisandure magariro evanhu muZimbabwe. Vanhu vatambura neine nhamo, mabasa hakuna. Vana vapedza mayunivhesiti vanotengesa majuchikadzi parodhi. Zvipatara zvakuti uraya, marodhi akutouraya vanhu. Zvikoro zvacho hakuchadzidziki, magasi anongodika. Shuwa tingapedze nguva tichitaura nyaya dzevanhu vari kuda zvigaro because ivo ndo vakakosha kusvika iko kupfuura 15 million Zimbabweni. Hama dzangu, handizvo dzatakapomera bato reMDC. Handiyo shuviro yababa dzangira iyoyo. Shuviro yake yanga iri kuti vana vemuZimbabwe vabude munhamo iyi.
Asi semanzwira muri kumboita, mapurisa ambodaidza vachamisa here kana kuti vambotaura nebato renyu nezvekuferefetwa kwenyaya iyi?
Zvisizo officially zvepati hapana tambo yakadaro yatakaona kana mapurisa achatambosvika kuda vari kuuya.
Mutevedzeri wemutauriri webato reMDCT Muzvare Tabita Kumalo vari parunare muHarare. Vakanyora bvunzo dzeOlevo vari kutarisirwa kutanga mangwana kuti vaende kuzvikoro zvavo kuti vanotora zvavakabuda nazvo mubvunzo idzi. Mashoko aya ataurwa nasachigaro weZimsec. Bvunzo idzi dzakamboita mutauro mushure mekunge Zimsec yati bepa rechipiri rechirungu kana kuti English Paper 2 ridzokorerwe sezvo painge paine vamwe vaifungidzirwa kuti vainge vabiridzira. Asi dare repamusoro rakapa mutongo wekuti hadzifaniri kudzokororwa. Mukuzeya nyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mutungamiri wesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Joe.
Hongu mashoko atanzwa ende uye maresults atakamamirirawo nemetso matsuku sevanhu vanodzidzisa vana tinenge tichida kuona kuti vana vedu vakapasa zvakadini. Asi tinoona kuti pass rate iri kunzi iri pa26.35 zvinoreva kuti yakaderera tichitarisa pass rate yegore rakapfuura yanga iri pa27.92. Saka isu tinofunga kuti zvinhu zvakawanda zvinopa kuti mapass rate aderere, kumwe kulika kwamaizamo mamishini kumwe wokuti varairidzi for the past 6 years havasati vambopiwawo kana salary increment saka vanonetawo nebasa maklasi zvekare munongoziva kuti ministry yakasuspend kupa maklasi sizes kana kurikuta mamwe maticha saka maklasis ari anonzi pachirungu blotted maresources akatesera kutengwa navakoltat hamuna maresources muzvikoro
tinonzwawo vamwe vabereki vanotaura vachiedza kufananidza bvunzo dzaisinyorwa dzecambridge dzekumashure uko nedzechizvino dzaakunyorwa dzezimsekids musiyano wadzo uri pakudii uye zvinoenda nekuti zvinofamba seiko
ndinoona sati musiyano ndewekuti education yonyanyisa kuratidza kuti yanyanyo kureruka kuti mwana anokwanisa kuwana zvake chero 15 years asi asingakwanisi kuti kana akwanisi kurarama muupenyu education yainyorwa kudhara yaipa kuti mwana arodzeke njere kuti akarodzeka njere idzo dzomuupenyu akasangana namamwe matambudziko ako anokwanisa kurizina ine better manner kuti asolve matambudziko aanenge adini asangana nawo mukatarisa education yakudhara zvekare yaitraina even mwanawo kuti paanopedza kwakuna nahome and craft vana craft waikwanisawo kurarama muupenyu hwekuti mwana anokwanisawo kuveza joko anokwanisa kuveza kei zvinhu zvinomubatsirawo mukurarama kwake zvikuru se kana achigara kumaruwa saka education yongoramba ichireruka ichingoreruka yanga yoda kuti ivandudzewo asi even iyo hai yacambridgeyo yanga yakangotraina zvekare kuti vanhu vakawanda varamba vachingoenda mberi isinawo yatingati technical and vocational training saka matechnical and vocational training ndo anonyanya kukurudzirwa iko zvino but anesa ikozvo ndechekuti iko kunonzi technical and vocational training kwacho kune kusina zvacho zviri technical and vocational vanhu vane vachingoita theory saka zvinoda kuti zvinopa kuti vana vadzidze zvinge zviriko
avo vanga vari Dr. Takavafira Joe vachitaura vari parunhare kumasvingo naIvan Zininga weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Mutungamiri weZimbabwe Farmers Union Vapo Zakaria vanoti mvura iri kunaya mune dzimwe nzvimbo ichabatsira kuti vamwe varimi vakohwewo zviri nani. Zuva ranga rapisa zvirimwa zvakawanda kune mamwe matunhu munyika zvekuti panga vachirwa kuti panogona kuita nzara inotyisa. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaZakaria.
Mvura iyi iri kunaya iko zvinei iri kubatsira zvikuru takatarisana nezvimwe zvirimwa zvanga zvaakupedo nekutsva zvachose. Zvizhinji zvacho zvasimuka tichitarisawo zvekare mafuro kumombe. Tiri kuona kuti mafuro edu asimuka zvakanaka. Ndidzo mombe dzedu dziri kuonawo mvura yekunwa pamwe chete nemafuro akanaka. Saka iyi mvura yauya panguva yakanaka nokuti atakutanga tarasa mwoyo tichifunga kuti gore rino hatina chatinowana.
Asi varimi vanoona chekunonga-nongawo here tichitarisa zvirimwa zvakaita sechibage kana kuti zvinenge zvatinonokei?
Kune dzimwe nzvimbo zvati zvazononokei takatarisa kunana Masvingo, kunana Matebeleland nekuMidlands takaita tichidzika kuenda kunana Mwenezi Mberengwa. Tinenge tatinonokei zvedu zvizhinji zvacho zvanga zvatsva. Asi nechekumusoro tire varimi vachanonga-nonga apo neapo iko kukwachona kwatiri kuti kwakatsva vakarima zvirimwa zvatinoti small grains zviyo mhunga avo vane chokunonga usina chaiko chaiko ndovaya vakaenga vaidza kuita chibage kunzvimbo dzandinotaura idzodzo.
Ko iko zvino zvii zvimwe zvingarimwewo nevarimi kuti vaone chekudya?
Varimi vamwe vanokwanisa iko zvino vanokwanisa kunge vachiisa sugar beans ndo dzingaita panguva yakaita seiyo ino. Saka vazhinji vevarimi vari kumanyamanya nenyaya yekuti vadyare sugar beans kuna namashonaland east west central, ndo kwandiri kuona kuzhinji kuri kunyanya kuitwa izvozvo kudyara sugar beans munguva ino.
Mutungamiri weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vari parunare muHarare. Iko zvino tokupai zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo, chirongwa chatinopiwa naIvan Zininga.
Kwazwai muri yeZimbabwe, muri yeStudio 7, ndinokuchingamidzai muchirongwa chenyu chesvondo rega rega chevechidiki cheyouth, chatinotaura nevechidiki vane zvavari kuita pasi rose vachisimudza mureza weZimbabwe nenzira dzakasiyana siyana. Inini ndinonzi Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Nhasi ndaita rombo rakanaka yekuti titaure namukoma Tembani Mubotwa, vanoita inonzi designing vari kuZimbabwe uko. Mukomana wechidiki tinavo parunare, timbokurukura zvishoma. Mukoma Tembani, chaita kuti ndikutsvagei tikurukure kudai ndechekuti kunze uko kune vechidiki vari kushaya kuti ko murume uyu akazvikwanisa seiko kuti asvike paasvika apa. Taona maakutevererwa nemazita makuru muindastiri yenyu yedesigning iyi. Zvakambovambira kupiko zvekuti muzoita designer izvi?
Zvekudesigna izvi ndainge ndisina kuzvirongawo baba. Zvati ndinongovimba kuti zvirongwa zvamwari. Zvakatarangira pagenora chaiko apa, pagenora ndabezoona seguro kuti onditengetewo shopu yavo ine vanhu vavaisonawo vakati aoraromo kuti vati usiku mbatso takazotini. Izvi handina kuvawo kuti rudo rwekusona kuchabva rwangoibata. Ko zvanda kutongofara kutogarawo pamushini ndakusonasona apo ndandapedzawo fomfo yangu yandaiitawo.
Saka mukoma Tembani, mirai tidzoke ndidzoke mbichana pamataura apa. Makatanga kuita rudo rwekunzwa kuda kusona, ndobva mawedzera mukati chiregai ndichienda kuchikoro ndinonyatsodzidzira zvinhu zvese izvi.
Mushopu mandairara maseguru kugenora zvanzvadzi yamai.
Ehe,
mainge matele aisona, but chandina kufarira ndechekuti zvinhu zvavaisona manje zvinhu zvandaisanyafara kunzikakwanzirizitea kozindainasona hazvinhu zvakasonwa zvahazvi unoaziva chinhu zvakasonwa nechinhu zvakatenda mushopu waiziva musiyano wacho.
Ehe, iwoyo ndo pamakazoenda kuchikoro mukanonyatsodzidzira kudesigna manje?
Ndo pandakazowana chikoro tingazoenda kwachirema ndikanga kutodzidzira kudesigna.
Muri kuSouth Africa ndo pamakatotangira kutotanga kudesigna zvinhu zvenyu mega?
Ndakaenda kuSouth Africa 2004 ndo pandakanga ndatolonja clothing rebrand yekutanga. And gore racho irororo vandatowana macelebrity, vanhu vanozivikanwa veikoko vakutopfeka zvihembe dzangu.
Ah, ndivanani vamai dhizainira mukoma Tembani?
South Africa munhu wandakatanga naye mukuru anozivikanwa aimibandi yezvechitendero anonzi Huyu Mukwena akazvishaya zvake, but vazhinji vanondiziva.
Taimuziva chaizvo, taimuziva zvikuru.
Kuti mushaka abvo nonzi Samara.
Aha, taimuzivawo chaizvo.
Takazviita futi magosati kaandisitenwan akashaya futi akashaya ake last year. Apart from that vaibuda mutv umo muna mageneration ndashandawo negeneration ngeimo drama inoitiko kusaa kutizafrica
vanhu vakawanda vanoiziva generations chero kumusha uko vanoionawo chaizvo.
Vanoiona chaizvo nana Muvhangowo vanotaurawo chizvinda zvavanofanira nemishona mbichana.
Ndimi munosona hembe dzavafuu here dziyadziya musanda watate?
Character kana kuti munhu anenge achizo eta uya anenge aitoni karika ya nilai nangu kaka ino do igajiro wa odro kuyembi ya tani shima diyana kiza kini chiyeto wopi ya kujora diyo karika tura ikano kana pa ikana pa chizo chat kwa sunji wa kako chatu da yembi kum chat mingatia chata sada chishena yembi kina za chata ni wano wata hungila ripo kuhuwa na kwa musina yembi kima karika musina yembi kana pa chizo kama isu wati ya zine zikizo iti kwa kambine zao mimi mtezi mchipio yipa mchizo yisipi ya jakre
nguwa yedu ndo ya kutitira majerasi regaiti kwa nasti gumire pana apa titende wa tereri tizokutsvagai zvakare rimwe zuva ratine takasununguka tigoramba zvakare tichikurukura ndinoda kutendai zvikuru kuve nesu muchirongwa chedu chanhasi kwatanga tichikurukura namukoma Tembani Mubotswa designer mukuru vari kusimudza mureza weZimbabwe ndivo vanopfekedza vana Japraiser ngatisanganei svondo rinouya tichitaura zvakare nevamwe vechidiki anokuoneka ine mufaro nhasi ndinonzi Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans iko zvino tochimboenda kuchikamu chedu chechitendero uko muchanzwa hurukuru yakaitwa naTanonoka Wande weStudio 7 naReverend Dr. Kenneth Mutata veLutheran Church uye vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu, Jesu simba rangu, unondipa simba.
Manera kanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande, ndichikuchingamidzai zvekare nomufaro muchirongwa chamunofarira chezvechitendero.
Kana ndakaneta
tichitadza kufamba, imi mari makanaka, unondipa simba.
Nhasi tine rombo rakanaka, tiri kuita hurukuro naReverend Dr. Kenneth Mutata, munyori mukuru kana kuti Secretary General veZimbabwe Council of Churches. Dr. Mutata, tinokugamuchirai nemufaro.
Thank you. Tinotenda Wande kuva neni pachirongwa chenyu.
Tisati aenda mberi, Dr. Mutata, mungatitaurirawo here kuti Zimbabwe Council of Churches yakatangwa rini uye chinangwa chayo chiri chei?
Zimbabwe Council of Churches imubatanidzwa wemakereke 26 nemaassociate members anosvika ku10. Yakaumbiwa 1964 kugweru munguva makereke anga achitambudzika nenyaya yekuti matongego enyika vachena vachishungurudza vanhu vatema, kereke yaifanira kubate sei nyaya iyoyi.
Tinoona kuCatholic Church kuti Pope Francis vari kuedza kugadzirisa nyaya yemafata anonzi haana kubata vana vechikomana zvakanaka. Imimi mukanzuru menyu, kana zvakadai zvikaitika munoita sei?
Mukati medzikereke dzedu, mamember churches eZimbabwe Council of Churches, munomuka nyaya dzakaita seidzodzo? Kana iri nyaya inenge iri nyaya kanangana nekereke imwe chete, kereke imwe neimwe inogadzirisa nyaya yayo pachayo, kana zvichibvira kuti pane munhu akapara mhosva, vanofambisa kugadziriswa kwemhosva iyoyo zvichifambirana nebumbiro remutemo wekereke yavo. Tinoziva kuti pane vafundisi vane mhosva dzavakapara dzine chokuitawo nokubata vana chibharo nezvimwe zvakadaro. Tinotoziva nyaya mbiri dzakaitika kumakereke mamember churches edu mamwe maviri vafundisi wavo vakasungwa vakaenda kujeri.
Dr. Mutata, pane vanoti chechi dzinosimbisa uye dzinokurudzira kuregerera anenge akutadzira, asizve vanoti chechi hadzizoiti hanya neuyo anenge akanganisirwa, munoti chinyi nazvo?
Ndofunga inyaya inorema zvikuru nenyaya yekuti dzimwe nguva makereke anomanyira kuchenesa zita rekereke nokuvanza nyaya dzinenge dzakaita sei. Asi chakakoshawo nechokuti kereke inge ine maprograms kana kuti urongwa hwekusimbisa vana mai kana vanasikana kuti kana pane nyaya yakadaro yaitika mukereke vakwanise kutaura vane simba, atingati maempowerment program. Zimbabwe Council of Churches inawo maprogramu akadaro avanoitisa kubatsira vana mai navanasikana kuti vakwanise kuzvimiririra nokumutsa nyaya dzakadai kana dzichinge dzaitika. Kereke ndo inofanira kunge iri conscience yesociety. Kana nyaya dzakadai dzikaitika mukati mayo, kereke inofanira kumira nedhose vari vulnerable. Kereke haifaniri kusaidirana nevanosimba, asi kuti neavo vari mukati memasocieties edu vanenge vachishungurudzwa.
dzimwe church mukandiri yenyu hadzina basa nokumuya kwedoro, dzimwe hadzidi kuzviwa. Vamwe zvivanoti zvivakadzi vazhinji aiwa, asi vamwe vachiti uyo neuyo ndevangu. Munozvifambisa sei pamunenge musingatenderani kudai?
Diversity kana kuti kusiyana siyana kwekunamata hakutangi iko zvino, kunotanga even panguva yakaburuka Mweya Mutsvene, kwanzi wakaburuka akaita pamusoro poumwe noumwe vakataura nendimi dzakasiyana asi vakanga vachinzwana. Chakanyanyisa kukosha zvikuru ndechokuti pane zvinhu zvisiri zvisingakwanisi kukompromisiwa, zvinhu zvakaita sokuti kereke ichiri kutenda kuna Jesu Kristu here, ichiri kutenda kuna Mwari weutatu umwe here, Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, Mwari Mweya Mutsvene. Pana mamwe mafundamentals kana zvatingati nheyo dzekutenda kereke padzinosangana. Pana mapractices anoinfluensewa nenyaya yematraditions kana kuti tsika dzakasiyana-siyana dzemakereke.
Reverend Dr. Kenneth Mutata, tinokutendai zvikuru nenguva yamatipa kuzivisa vateereri vedu nezvebasa rechitendero rinoitwa nekanzuru yemachechi yemuZimbabwe.
Tinokutendai Mr. Wande.
Ini ndini wenyu Tanonoka Wande, ndichikusarisai nemufaro nevimbo huru yekuti muchange muinesu zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero.
Munhau dzemitambo, chikwata cheDynamos chakunda Highlanders 2-1 mumakwikwi eZimbabwe National Army Charity Shield. Vanwisa kuDynamos ndikudzanai Demera naTawanda Macheka, kuHighlanders kukamwiswa naAdrian Sila. Kuti tinzwe nezvemutambo uyu, Marvelous Muhlanganya weStudio 7 abata sachigaro weDynamos vaKen Mbaiwa.
Takatamba weekend yakapera yeKesi Kavarova 1-0. Iye Highlanders yakatamba neChicken Inn kana 2-1. Saka takazosangana mufinal nhasi Kavarova 2-1 Highlanders. Kuti asimudza mukombeni sezvetenu. Unogara uchiitwa makore ega gore negore. Mutambo wangu wakatambirwa neNational Sports Stadium. Kunzwa kufara zvikuru, hapana chinopfuura kuhwina. Vakatamba vakahwina, nyamafara anenge akati nyungudu dhifita yenakidza. Saka tokufara zvakakuru semhuri yeDynamos.
Ndianani vanwisa zvibodzwa zvenyu?
Zvibodzwa zvedu chekutanga ndikati paita chibhumu pazoita inenge on go ichinotipiye kuti vanozotiraniswa nani. But rechipura zvovanaanaekuiquality angaro vaquality kangazi. Rechipiri azokuweswa ngemera plus yanga iri muchibhumu bimo chiapovhunya kuzwa tiye kuti yani chaiya hagoya sapoza yanjira dzohwara dzoa. Highlanders vaiqualifya nara raita the same. Hatina kuzonyatsoona kuti agoiza ndiani. But tinozozova kuti vataachifungira nezvaonekwa ndizvo zvichezvo.
Pane mari here inouya nemukombe uyu? Uyezve imari
mahwinas anopiwa 15,000 maranas up 10,000 and all expenses covered.
Zvii zvamakarongera icho chikwata chenyu chedhimba regore rino?
Tingati last season takapedza tiri panumber 2 takanga tapota tatora championship. Saka ndozvinhu zvati kutaisira seDynamos kuti tida kuti titore unyange chinenge chikanzi chiripo chekutambirwa kutanga nenguva taita nhasi chihwine zvese zviripo ndokuti chikwata chichinyapodzokera paDynamos wachishaya chaya nekukazvine zvingani nacho.
Ko, uwandu hwevanhu vari kuuya kumitambo muri kuona uchienda mberi here kana kuti zvakamira sei pari zvino?
Challenge ingoripo ndeyekuti keshi yanga ichitinetsepa zvakagadziriswa kwaane iko keshi, kwaane swaiti, kwaane zvakawanda wanda. Vanhu kubhora vakuuya manje nokuti vanorifarira. Havadiki havauyeserika kana tisingatambo zvakanaka. But zvimwe bhora richitambwa zvakanaka vanhu vanouya bcause havana chimwe chekuita kunze kwekuona nhaka.
Avo vanga vari sachigaro wechikwata cheDynamos vaKen Mbaiwa vari parunare muHarare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Aiwa vateereri, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bepanhau reStandard rinoti vaimbova mutungamiri wenyika paRobert Mugabe vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakavakumbira kutaura navo nenyaya yavari kuchema-chema yekubviswa kwavakaitwa pachigaro vachiti pakashandiswa mauto nechisimba. Dynamos inosimudza mukombe weZimbabwe National Army Charity Shield mushure mekukunda Highlanders 2-1. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti burare zvakanaka vateereri, tosangana mangwana mangwanani. Ndokusiyai muina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika disenda baku.